Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 Gumiguru 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Nyika dzakawanda hadzisi kupisa uyu mutemo nekukurumidza, but tirikuona kuti pamakore atipfurei pari kuita progress yekuti nyika dzimwe dzakaita seyatikati Chad, dzakaita sana Sierra Leone, mana Central Africa na Equatorial Guinea dzakajoinawo pakubvisa death penalty.
Uwandu hwenyika dzava kurega kutongera vanhu rufu huri kukwira pasi rose. Hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka.
Dzingava mhuri dzekwaenda mwana kana kuti kwaanenge anoroorwa kana kuti mhuri ye mbabva, vese vanenge vachikwana kwana pamhosva iri maringe nekuroorwa kana kuti kurodzwa kwemwana iyeye. Saka ikoko pacha izvozvo zvega pachazvo tingangoti kuchengetedzwa kwemwana kwemhando iri pamusoro.
Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti rave kufara kuti mutemo wava kusunga mhuri dzinoreresana vana vasati vabva zero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro 10 Gumiguru rakanga riri zuva rekuzivisa kuti kutongera vanhu rufu hakuna kunaka, kana kuti World Day Against Death Penalty. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 2003 nesangano rinorwira kuti kutongera vanhu rufu kumiswe reWorld Coalition Against the Death Penalty. Pari zvino nyika dzinoita zana negumi nemakumi mashanu dzava nemitemo inorambidza kutongera vanhu rufu. Mumakore gumi apfuura nyika makumi maviri neshanu hadzina kutongera vanhu rufu, uye Zimbabwe ndeimwe yenyika idzi. Pari zvino nyika makumi mashanu nenhatu dzichine mutemo unobvumidza kutongera vanhu rufu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti ongororo dziripo dzinoratidza kuti kutongera vanhu rufu hakuna zvakunobatsira, vachiti izvi zvinokonzera veruzhinji kuti vaone sekuti kufa kwemunhu chinhu chidiki.
Nyaya yekutongera vanhu kufa inyaya inonetsa, ende inyaya yekuti hatione senge ichiri nenzvimbo mucivilized world yatakurarama ino, because kuuraya kuri more pachirungu yatikati retributive, and zvinokonzera kuti society edu iona senge kungofa kwemunhu kunongoitika manga manga. Saka inyaya yekuuraya nokuti munhu atongerwa mhosva inyaya yatinoona senge inofanirwa kuve isingaitiki munguva yatikurarama ino iko zvino.
Sei nyika zhinji dzisati dzapindawo chibvumirano chokumisa kuurawa kwevanhu kana kuti death penalty?
Nyika dzakawanda hadzisi kupisa uyu mutemo nekukurumidza, but tirikuona kuti pamakore atipfurei pari kuita progress yekuti nyika dzimwe dzakaita seyatikati Chad, dzakaita sana Sierra Leone, mana Central Africa na Equatorial Guinea dzakajoinawo pakubvisa death penalty, of which zvunhu zvatinoona kuti zviri progressive nokuti iko zvino tichitarisa nyika dzati dzabvisa death penalty dzinosvika ku-110 inova iri progress nangwa hazvo zvichiita senge zviri kunonoka.
Ngatimbotarisai kuZimbabwe. Chizvamungatiudza pamusoro penyaya yedeath penalty muZimbabwe?
Yeah, muZimbabwe death penalty ichiripo and mupumbiro remutemo inoita senge isina kubviswa. But tave nenguva yakati ko tisati taona vanhu vachiurawa kuZimbabwe. Tinoona zvikare kuti mutungamiri aripo iko zvino vatemase Mnangagwa inyayawo yavakange vachitaura pavaikambena kuti zvinhu zvokuti Zimbabwe ichaonekwawo ichipinda muchirangano chekubvisa death penalty. But pari zvino hapana chari chaitwa, but notaura kuti muZimbabwe itopic iri kutaurwa and zvinoita senge zvinokwanisa kuitika munguva pfupipfupi kana hurumende yakaitawo serious nekuona kuti yananganisa mutemo yemuZimbabwe neinternational law.
Munoti kumunhu anenge aurayirwa hama yake nenzira yakanyanya kuipa, pane zvamungamutaurira munhu wakadai?
Iya, zvinhu zviri unfortunate, zvisina kunaka kuti munhu aexperience hama dzake dzichiurawa nemunhu uyezve munhu acho achizongozoonekwa zvikare achirarama ari. But nyaya iripo pakuabolisha death penalty inyaya yekuti iko kuuraya zvikare munhu iyeye anenge auraya, hapana zvazvinobatsira tichitarisa statistics kana kuti itrend yacho. Tichiringoona kuti vanhu vanonzi mamejaras aya vachiringowanda kana kuti vanonzi marepist kana vari kungowanda, zvinotaridza kuti society yatakurarama yakuda kuti tichitarisawo dzimwe nzira dzekureforma vanhu vakadai so varimo muchitoro nge imomo. Kutongerwa yatingati life imprisonment, tinoona senge it's punishment enough nekuti munhu ararame achizvitongesa ega mupfungwa ari mumujeremo. Ofuchi tichitasowo zvikare even bible redu rikurudzirewo an eye for an eye. Saka zvinhu zvatinoti in a civilized world yatakurarama mazuva ano zvakuda kuti tichifungisisa kuti death penalty inotibatsira here kana kuti takufangawo kutarisa kuti society ingabatsirikana sei nekureforma vanhu vakadai so.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekurwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7.
Vahwande nyaya yokutemera vamwe mutongo worufu yakaoma uye inotyisa. Inini semunhu wechitendero chechiKristu tinoona kuti pabhuku ramavambo Genesis 9 pandima 5 panotaura ipo kuti pamagumo Mwari vanovaivo muridzi woupenyu vachada kuti umwe nomumwe ape nhoroondo kana kuti an account of their life or of any human being's life. Kana vanodeura ropa kunodiwa an account nokuti muridzi woupenyu ndiMwari. Mazivira angu ndovane mvumo yokupa nokutora upenyu. Kuti umwe munhu atongere umwe munhu upenyu agouraya mumwe munhu kwandiri ini hazvinyatsondiitira zvakanaka. Anongovawo mafungiro angu aya maererano netsika namagariro avanhu vandakakura nawo uye maererano nechitendero. Vamwewo vanga vahavona maonero akasiyana, asi ini pachangu kutongera vamwe rufu yatinoti death penalty pekerai tingozvisiyira kumusiki, nokuti isu savanhu hatina munhu anogona kusika mumwe munhu. Saka kuti ungoparadza upenyu just like that ini zvinondiremera.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano hwepfungwa kana kuti mental health Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Urumende inoti vatori venhau vanofanira kusiiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa mutori wenhau Godwin Mangulia nenhengo dzezanu PF nemugovera. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwamashoko, amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 vari kukadoma kuti havasi kufara nekurohwa kwakaitwa Mangunjika paaita basa rake nemugovera. Mangunjika akarohwa nevarume vaive pamusangano wezanu PF mumusha wokuwadzana muHarare, uko kwaitwa sarudzo dzenhengo dzekomiti yepamusorosoro muzanu PF yeCentral Committee. Amai Mutsvangwa vati hurumende haifare kana vatori venhau vachishungurudzwa sezvakaitwa Mangunjika. Vanhu vakarwisa Mangunjika vakadzimawo zvose zvavo mufoni dzake mbiri.
Ini ndinobatikana zvikuru nekuchengetedza vatapi venhau vedu seMinistry of Information, Publicity and Broadcasting Services. Munoona zuva nenguva tichisangana nevatinoti stakeholders edu vari mumedia kuti titaure nyaya dzekuchengetedza pamajournalist edu pavanenge vachibata basa ravo. Naizvozvo apa panyaya yamuri kundibvunza inyaya yandinofunga kuti ichiri kumapurisa. Iniwo ndakamirirawo kuti ndipiwewo nyaya yacho kana yobva ikoko ndigonzwisisa kuti chii chakaitika.
Mangunjika anoti vanhu vakamurwisa vaiti havadi kuona Studio 7 nekuti haifariri zano PF. Asati arwiswa, Mangunjika akanga aita hurukuro nenhengo yezano PF vaGilbert Dzikiti pamusangano uyu. Kurohwa kwaMangunjika kwashorwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi. Zvichakadai, sangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau munyika reMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe riri kushorawo zvakaitika kuna Mangunjika. Mukuru wesangano iri vatavani moyo vati kurohwa kwakaitwa Mangunjika kunoratidza kuti vatori venhau vanogona kunge vari parumananzombe pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Nguva dzatiri kupinda inguva dzinoda kuti vanhu vose vanoita nezvekutakwa kwenhau vabatirane pamwe chete, kubva kumapurisa ebazi rekupepetwa kwemashoko, Zimbabwe Media Commission, vatibetsere kuchengetedza runyararo nekuitira kuti vatapi venhau vaite basa ravo zvisina kumbunyikidzwa mukati.
Vamwewo vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika, mapurisa pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu kuti vaite chirwirangwe kuona kuti vatori venhau vaita basa ravo vakasununguka zvikuru sei pamberi pesarudzo. Vamwewo vati basa revatori venhau rinoita kuti veruzhinji vapinde musarudzo vaine ruzivo rwezvinenge zvichiitika munyika, nokudaro vanofanira kunge vakachengetedzeka panguva yavanenge vari pabasa.
Semisa Zimbabwe toramba chikomeke vose zvavo zvikuru samapato ematongerwo enyika kuti kana pakashayikwa vanotapa nhau dzavo, vanhu veZimbabwe havagoni kuita sarudzo dzekuti vatore kuti achavamirira ndiani, zvichibva pazviga zvakasimba zvatinoti iyo informed decision making pachirumbi. Saka tokurudzira zvikuru sakuti vatapi venhau vapiwe mukana wekuferefeta nekupepeta nhau dzinoitika mapato ezvematongerwo enyika, kusimbisa donzvo rekuti vanhu veZimbabwe vaite sarudzo dzakapajekerere.
Mangunjika haana kukwanisa kuita basa rake nhasi sezvo aenda kunoongororwa nanachiremba, asi Mangunjika anoti acharamba achiita basa rake.
Aka akasiki kutanga ndichirohwa kana kuvhiringidzwa ndiri pabasa. Munorangarira gore ratakamborohwa tiri papress conference tikatorerwa marekodha, vamwe vakaputsirwa makamera. Asi izvi handizvo zvingaita kuti ndinge ndichirega kuita basa rangu. Ndicharamba ndichiita basa rangu, asi shure yangu iri yekuti vatori venhau ini nevamwe vanoshandawo kumama organization akasiyana-siyana vanofanira kunge vachibvumidzwa vachiita basa ravo, zvikuru sei kana vachinge vaine mvumo iyoyo yokuita basa iroro vaine makadhi avo kubva kuZimbabwe Media Commission. So tingangoti hazard of the profession, but ndicharamba ndichiendera mberi nebasa rangu.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kuti tinzwe kuti mapurisa asvika papi nekuferefeta kurohwa kwaMangunjika, asi mumwe mupurisa wepakamba yekuwadzana asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, atenda kuti nyaya iyi yakamhangarwa pakamba yavo pasi peRRB nhamba inoti 530-3763. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Panao resumelife.com rinoti vanhu gumi vakafa nezuro mushure mekufema utsi pavakange vachedza kudzimura moto pane rimwe purazi reEsigodini kuMatabeleland South. Zvinonzi mapurisa akashedzwa papurazi rinozivikanwa seLot 43 eSaxville pachko nechikoro cheFalcon College mushure mevanhu vazhinji vanzi vari kukundwa nemoto. Sangano rinorwira kodzero nekuchengetedza kwevana reJustice for Children rinoti rava kukwanisa kupemberera zuva reInternational Day for the Child rakasununguka pamusoro pemitemo yakadzikwa inochengetedza vana. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaJohn Musanga vaudza Studio 7 kuti iko zvino pava nemutemo wakaita wakati tasa uye unobatawo avo vanobatsira mukuroboreswa kwevana vasati vabva zera. Vamhlanga vati mhuri mbiri dzinoti kwabva mwana musikana nemhuri dzekwaanoenda dzose dzinobatwa nemhosva yekuroboresa mwanasikana asati abva zero. Vachiti izvi zvichabatsira zvikuru mukudzikisa nekumisa kuroboreswa kwevanasikana vadiki. Tabata vamhlanga kuti tinzwe maonero esangano reJustice for Children.
Nyika yese pairi kupemberera zuva guru remwanasikana ratinoti International Day of the Girl Child. SeZimbabwe and also seJustice for Children in particular tiri kupembererawo mutemo wedu mutsva une chekuita newanano watinoti Marriages Act. So mutemo uyu waunza kuchengetedzwa kwakanaka kana kuti kwemhando yakanaka kana kuti kwemhando yepamusoro kwemwanasikana kubudikidza nekurambidza kana kuti kubvisa kuwanikwa kwevana kana kuti kuwanana kwevana kana kuti kuwanikwa kwevana edha mukomana kana kuti angava musikana.
Saka vamushanga chii chamuri kuona apa? Zvinorevei
zvakureva kuti pari zvino taane mutemo uri straight kana kuti wakanyatsoti chechetere unorambidza kurodzwa kwevana angava mukomana angava musikana uyo wandati ndo unonzi Marriages Act.
Saka takatarisa mubasa renyu nevanasikana mutemo uyu chii chawaita vamhlanga?
Mutemo uyu zvawaita kuti tizoti unonyanyochengetedza mwanasikana ndezvekuti pari zvinezvi waakusungawo vanhu vanenge vachibatsiridza kana kuti vangava vachibatsiridza even kunyengetedza vangava vachiziya nezvekuroorwa kwemwana vachizopinda mukati mazvo. Dzingava mhuri dzekwaenda mwana kana kuti kwaanenge anoroorwa kana kuti mhuri yepaabva vese vanenge vachikwana kwana pamhosva iri maringe nekuroorwa kana kuti kurodzwa kwemwana iyeye. Saka ikoko pacha izvozvo zvega pachazvo tingangoti kuchengetedzwa kwemwana kwemhando iri pamusoro nekuti zvazvinoita ndezvekuti pari zvino zvaakutorevawo kuti isusu sevabereki isusu even senharaunda hatichasii mwana achiroorwa kana kuti kuroodza vana nemhaka yekuti tinenge takukwanisawo kusungwa nemutemo kana tikaonekwa tiri mukati mwekuwanikwa kwevana. Zvakare pamusoro pazvo panewo nyaya yekuti even kune vanoroodza vana like atingati mamarriage officers vanosungirirwawo zvakanyanya kuti vachengetedze vana vasapinde muwanano kubudikidza number 1 nekurambidzwa kuroodzwa kwevana. Asiwo kana kuri kuti pane zvinenge zvaitika kuti vazoroodza mwana uyu mutemo wako vasungwawo zvakare kuti vanenge varoodza mwana zvinopokana nemutemo wedu weMarriages Act uyu. And then vanosungirirwawo zvakare kana pavanenge vachida kupinda muwanano kuti vaburitse yatingati proof yekuratidza kuti vakura sei vanhu vanenge vachida kupinda muwanano vakura sei saka sokuti mukomana nemusikana vachida kuroorana vanofanira kuburitsa magwaro anoratidza kuti vanhu ava ndivanani uye kuti vakura sei so izvozvo pachazvo itoriwo imwe nzira iri kushandiswa kuchengetedza vana kuti vasapinde muwanano nokuti panguva yatinoona kuti aiwa vanhu varoda kuwanana ava vana vadiki zvaakureva kuti havachakwanisa kuenda kupinda muwanano taakutozvirambidza taakutozvistopa kana tatodawo vachatisa hatichakwanisi kuvachatisa nokuti tatoona kuti vana ava vanenge vachiri vana vadiki
saka sangano renyu reJustice for Children rinoti nezuva rokupemberera zuva revana iri
so ndingangoti muchidimbu tiri kupembera kuuya kwemutemo mutsva mutemo unochengetedza vana vese mukomana nemusikana asi ndiri kuti nekuti makore atabva mazhinji kumashure mwanasikana ndiye akanga akanyanyodzvanywa nenyaya dzekuroodzwa tinoti makorokoto kune Zimbabwe nekuti nyaya dzemachild marriage idzi tinovimba kuti dzichapera kubudikidza nemutemo wedu watiri kuona semutemo wakanaka unochengetedza vana vedu vechisikana
avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwebasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti mapurisa nezuro vakaenda mudzimba vachisunga vatsigiri veCitizens Coalition for Change nevatsigiri veZANU-PF avo vanonzi vanga vachikonzera mhirizhonga pamusika wemupedzanhamo muHarare vachinzi vairwisana nematombo vachirwira nzvimbo dzekutengesera muNewsday makare ongororo yanga ichiitwa nebazi reparamende Republic Accounts Committee pamusoro penyaya yokutengwa kwemalaptops nemakombiyuta kwakamiswa nezuro nekuti panga pasina nhengo dzakakwana kuti musangano wekuongorora uyu uende mberi yave nguva yenyu vateereri yekuzokutaurira mega zvamunofunga
Tanga ndinorwadziwa zvikuru nemutoro wenhau wedu uyo akarohwa westudio 7 vamangudya tine urombo hukuru chaizvo indini nyaya ndoda kubvunza kuna mai muchangwa kuti mai muchangwa vari kuita sokuti vari kushamisika vaita sokuti vari kurwadziwa zvikuru nokurohwa kwakaitwa mutoro wenhau chitambo chokuti mai muchangwa dai vachitobuda vachitotaura kututi ndiri kutoda kuti tichitonzwa kuti vanhu vakarova mutoro wenhau vasungwa mapurisa itai basa renyu rushamiswa futi zvinoyo mukuru wamapurisa vaponya ti vakutaura kuti vavasinga vari kunzi vavasi kudaira munhare mbozha yavo zvinongoratidza zvoga zvongori pachena izvi kuti vanozanupiefu havasungwa ichangopera yakadaro nyaya iyoyi havambosungwa havabatwa havaipese ndo basa ravo ndo unhu hwavo havadi kuona munhu anenge achitaura chokwadi sezvakafanana komana wechidiki vamusengeza ndevezanupiefu vakada kutaura chokwadi kuti zvamuri kuita muzanupiefu hazviiti havo vakunopisirwa mumba yavo vaipisirwe chiimba ndokugona here kunopisa imba ikoko ndokuvanyararidza here chino vakauraya havaurayi nyika yose chero vakaita sei chivakarova chivakavhara majeri avavhari nyika yose zanupiefu haichadiwi nezviripo
tinonyenyoshupa mapostol nekuti anofarira hurumende nenyaya yekuti anenge achida kuti asazosungwa bakutore tumaunder age avo saka its obvious hapana zvaakatongoita
vanoita chirongwa chelive talk munombotifonerawo isisi tiri kusouth africa tinonzwa kurwadziwa kana uyo anozvindi dr mawasa achiramba achitaura nenyaya yekuti masanctions vari kuona masanctions akaiswa ari kubva kunze kwana america nebritain ko masanctions ari kuiswa nezanup f over on the population of zimbabwe haasi kuonekwa Why is it that we now have to meet with meetings for no direct opposition? As in my sanctions, one wangani wakaurawa ninye kuita ninye kuwa opposition. As in my sanctions, ko the media. As in my sanctions, ko selective application of the law in a situation where some people are detained and denied bail for the same offenses that others are being allowed to go scot-free or are allowed to get bail. Asiri masanctions ireo.
Yeva mangu njika inu ndi mwazos nga iti. Ndo njika yati kurarama iyo ye kuti. Vatapile na uvano rofa vaki batu wane na kumana intelligence wajili nji. Rasi anasana kwa wano ashitu. Izo zezo. Kumana intelligence ndozo. Kongona kumana intelligence waita zuhini. Ndumina ngako. Wanuwezi wanu pia fara di studio seti. Kebuti ino uja wano chokwadi. Ino tefengira chokwadi. Ispeti chitu watika taura wako vatapile na u. Vano endesa zichemo zedu kumunu watata urira kuti uyundu watoda kuti tiudze kuti toda zukati. Mwende sa chumo zedu mwodzosa kuti mwotipa mingure ni matatwe na ndo basari nina mchititi. Asikana mchiti inu kuita basa maakuro kwa futi istitari sura kuti isusu atinga zare. Tikenda kufunza mtu estete itari sura kuti mingi mga mili wedu. Iso izizi chiro ungo mtatwe na u. Chiro baba wande, chiro mkoma lesi, chiro tetema, chiro ani. Aka uya mnum Zimbabwe, katanga kutora na umnum Zimbabwe. Ano toro wa anto zingiri wa niya kutu mnozika wa kutu studio 7. Ino tawa chokwani. Ino mirane kodzero zivani. Ino koshesa wani. Ndo na wea muno metero heo. Moto nzi mruwe opposition. Asi muno enza nisa nyaya. Kana tripu siya ita nyaya muno teora nyaya zaka enza. Kana zanupefe ita nyaya muno teora nyaya zaka enza. Asi muno nzi mnebi ila mwore kutu nyaya zanupefe. Niya kutu mnota wa chokwani kala mnaka ura wa mnota wa chokwani.
Kwa zwae pa studio 7 ni muri kutaura na dizo tuwe ya ndi ya ndi pa kutaura ndi kutaura kwa ngu ni kuna kwa ngu pa mwere ni kuruwa kwa mwere vanuza nukifungua ino imtima wawo wanturuwa wanu niluntura ngara nasi cheko na ndambu tuisa na nangaisa profile pa phone pangu kungu zisa wawari kuzimbabu na nangaisa profile pa phone pangu racha misa nditi fine what triple cc ya chamisa cc paka ipa shuma cc jazz ndakai zwane ma next joe akawari kari kumusha wakuu hili zanotamba ujite kwete zunze ni ima zunze ni kutuwa zatika nasi kuzama na sikapa kuzuchini ya profile ndia wana wati nikaponi kwa mzimai kumushoku yeshi kuzuchi kuti kwati kunda inu ini zanupiefu zukui manguchi lakaro kwa ndiyo wanuwa wakatuwa zanupiefu mneruwa munu nga sungu tiwa ni chokwa tiwa rukiti apana nusungwa saka ndiu zeto tiwa believer se kuta kuna munu anotumwa na hivu ndiyo wala kutuona uruwa wanu jita nyara wanu vashini shapu wanyara msipapu ya ushina mzimika za wama wanu kwa ngu wone kwa shukuli mshona hiko tuwa kwa shunio msa South Africa wako ti mashona kwa ngu wajit kriso chi mashona mashona njiyo stari ripa msoro yoro ripa imba kuda mchua kuda wama prezi ni mnyuwa tanyara ni mnu wani tuda kuti chijie utukwese kuna watu nyingari chotambika wakatera ndo inda tini urejista December ndi urejista kumusha
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo ngwedi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi uwandu hwenyika dzava kurega kutongera vanhu rufu huri kukwira pasi rose hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka sangano rinorwira kodzero dzevana rejustice for children rinoti rava kufara kuti mutemo wakasunga mhuri dzinororesa vana vasati vabva zero tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeisindepele